vanhu vanoita izvi vanowanika nguva dzose vanoita maillegal connections. Maillegal connections vanhu munhu anongoregana aita illegal connection yake avaka paanenge avaka. Saka zvinhu zvatinogara tichibata mazuva ose, tinogara tichikurudzira vanhu mazuva ese kuti vasaite. Saka iyi problem yagara iriko.
Munofunga kuti city council yakarasikirwa nemari zvakadini?
Handina kwanisa hangu kukupai amaundi yemari yakarasikirwa nayo, asi tikurudzire kuti kana vanhu vari kuba mvura imari yekanzuru iyi kuti kutorasika iyoyo.
Munofunga kuti ichadzorwa here mari yakarasika nenzira iyi?
Vamwe vatinenge tabata tinozovasenzesera kamutemo katina kekuti vabhadhare for a period yatenge tichisunzidza ndiyo yakatanga kushandisa mvura.
Pane vamboti vadzora here imwe mari?
Vongu varipo vatinobata vanotombobhadhara.
Saka pombi dzose dzinotora mvura zvisiri pamutemo muchadini nadzo?
Izvo zvinotitori nemapurisa edu vanoramba vachifamba kunogara vanhu vachiona kuti nzvimbo dzisi dzine vanhu vakaisa mvura zvisiri pamutemo ndevapi, vachiita zvavanoita vachibva va pane vatinozomupa kurudziro dzekuti vanhu vese ava vange vachiiswa mudatabhesi rekanzuro. Kana vachiswa mudatabhesi rekanzuro votanga kuchibhadhara mari kukanzuro.
Nyaya yacho yese iyi ichaenda kumateredzi mhosva here?
Aiwa, tichimboendesa vanhu ipapo apo kumateredzi mhosva. Vanhu vatoti tikangosvika togadzirisa vobhadhara mari dzavo dzavafanira kubhadhara dzemafaini nedzemaillegal connection, tovaavharedzera maisimesi kanakuti vakavatenzesa mvura yakaona peta mwedzi obva vabhadhara mari dzavo idzodzo.
Mazuva anaya nyaya yemvura yakamira sei muguta?
Mvura yekuHarare iko zvino haimbofi yakakwana kukwanira vanhu vese, nenyaya yekuti plani yedu yatinosenzesa chero tikaita pamaximum haikwaniri vanhu vese nekuti guta rakura. Mvura ichatokwanira vanhu kana tinge tawana imwe mamwe madhemu matsva, mamwe matirimupande matsva.
Munotarisira kuti zvingaitika nokukurumidza here izvi?
Hongu, izvozvo tinotarisira nekuti ibandiko reministry of water, ibandiko rehurumende rekugadzira madhamu. Takatotarisirwa kuti hurumende igadzire madhamu ana Kunzi, Musami nana Mazowe kuti mvura inge ichiwanda.